Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 27 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iwo vakusezi vakasikwere muna 2023 varingo varimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivafotera.
Vaimbova gurukota muhurumende vasevia kasukuere vanonzi vari kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya asi bato rezanupf rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe
nekuti kana chitima chichifamba munjanji chikanzwa mota kutimira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kana mbadzikora kupfuura ingoteererawo zvedise vamwe vanenzeve dzinoda makuwa
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Budget rakaturwa na muzvina fundo mutulinwe gurukota rezvemari harina zvakawanda zvarinobatsira vashandi. Morocco yoita maminimini ku World Cup nekurova Belgium. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Vakasi.
Vaimbova gurukota muhurumende vasati vaenda muupoteri kuSouth Africa vasevia kasukuere vanonzi vari kuronga kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya izvo zvapa kuti patange kukandirana makobvu nematete pakati pavo nebato rezanupf vakasukuere vakabudawo pane imwe vhidhiyo vachiti vakagadzirira kutungamira uye havasi kuzoita zvakaitwa nemamwe makurukota ari muupoteri anoti vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwao vaviri ava vakakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato rezanupf nekumbotsigira kwavanoti vakaita mapato anopikisa mushure mekuenda muupoteri pakapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe Bato rezanupf rakabva rati vazhuwao navamoyo vakasununguka kudzoka kubato. Patabata vakasukuere vati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vange vari parufu. Asi tabata mutauriri wechikwata chinovatsigira cheTyson Wabantu Movement vantokozi Msipa.
Vakasukuere mashoko avo vakamira pane right choice nekuti mukutaura kwavo kuti hapana need yekuti vari ivo vanokupira ruregerero vari ivo vakatandaniswa nefuti kubva kuZimbabwe vari right choice muonero wedu ndekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingirira vamwe nefuti vachazviona nekufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano saka mafumbiro edu anga ari kuti vachazoti vakomana huyai batanidze musangano wedu semachandira aimboita vamugabe asi tiri kuona kuti handivavo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti achiramba achidzingira vamwana saka mashoko avo akasikuri vari rachai asi mashoko makukuto akataura vanhu ndekuti iwo vakusevhi vakasukuere muna 2023 varingo varimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivafotera
saka izvozvo hazvizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuZimbabwe here
muZimbabwe ndomaari kudzokera muzvarwa wezimbabwe vane kodzero rese munyika muno rekuti adzokere kuZimbabwe nekuti musaro weZimbabwe. Saka kuZimbabwe ndokwaari kudzokera ende mazuva acho asvedera zvekuti twadzose. Tichamuona kufamba muZimbabwe muroad vasina kutyika nekuti nguva yekutyika yapera.
Asi tanzwawo veZANU-PF vachiti havasi kutombotya vakasukuwere zvachose. Vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematuro sechero zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudirisi.
Mucharangarira kuti ndambotaura kuti vanhu vakaba musangano wevanhu ndouyawo futi vari kuti mugomana vandakadzinga nefuti hati kumbomutyi nenyaya yekuti maybe vachiri nefuti dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi. Asi zvatinoziva isu nezvekuti teedzeri vakaswere vakawanda ende vari redi kuti paanongopinza muzita rake muballot box 2023 vachamupfotera. Saka tichazviona kuti iyoyo vane futi futi dzavo dzichavhota here.
Mutauriri wechikwata cheTyson Wabantu Movement vaNtokozi Musipa vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi.
Zvingonzwa tingopopotawo tozongoonawo pamasaisai ari kuSouth Africa kuda kuchida kusoroto kwaanogara. Kubva zvaakatiza munyika akambodzoka paya akatiza zvekare manhasi hatizivi kuti unoita nezvei ndiko tozokuonawo nokungonzwa asi zvaanotaura zvake hazvii zvakangofanana nokuti kana chitima chichifamba munjanji chikanzwa mota kutimbira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kamanza dzikahukura ingoteererawo zvedu sevamwe vanenzeve dzinoda makuhwa asi zvazvinoreva chaita ndioni zvimbe zvazvinoreva munyaya dzezvematongero ezimbabwe.
Saka bato reZANU PF harisi kuzoedza kwezvavakasukuwere kuti vadzoke ndozvamuri kutaura.
Harikwezvi munhu wakabuda musangano nenzira dzakaita semabudiro akaita kasikuwere kuti agodzoka musangano. Unoziva here paya zvevakuru vomusangano vanogara tiyochidziya nokudzidzisa vose vanoita tandetanderedze nemusangano vanodzoka voga havo nokuda kwokuti vanoziva kuti kunze kwemusangano weZANU PF kunotonhora zvisingambobvi. Unoita sevaya vanogara kumapolar regions kusingabudi zuva kana kuonekwa kunyura kwara. Saka musangano weZANU PF musangano wevazhinji ndiwo homwe inokwana isu navamwe vose tose vanoda kuuya kwavari asi iwo haukwani muhomwe mumunhu uye hapamborina kana imwe nguva zvayo yakanonzi kana kusina nhingi musangano weZANU PF basa harifambi. Aiwa saka ndizivi kuti nokuda kuti ndifungidzire kuti vakasukuwere ndiani unovapa manyeme kana nyau renhema rokuti ivo vachazokwezwa nemusangano weZANU PF kuti vadzoke nokuda kwokuti vasipo musangano weZANU haufambi. Ndizivi kuti vane vanei nemanyee pavanopiwa vakadaro manyau kamukamwe harawa kunotaichiyamwa
kubva izhwawu navamoyo zvavakanyora tsamba yavo iya vachiti vari kukumbira ruregerero kuvatsigiri vebato. Pane nhaurirano dzavambozoitawo here nebato nezvenyaya yekuti vadzoke?
Hatina mutungamiriri kana kuti vakuru vemusangano vati vatavo vaona tsamba inobva kuna Jonathan Moyo navakati izhwawu ichiuya kwavari fomasi. Saka pari zvimwe zvamakangoonawo musocial media ndozvatakaonawo hatigoni kurieta netsamba dzakaita seidzodzo nokuti dzinenge dzisina kuya kumusangano.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Urongwa hwekuzeya budget rakaturwa nemusi wechina negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuri kutanga mangwana. Nyanzvi dziri kutarisirwa kupenengura budget iri kunhengo dzeparamende. Kwemazuva mana kubva musi wechipiri svondo rinouya komiti svondo rino komiti yeparamende inoona nezve budget ichange ichizeyawo budget iri nevanhu. Sangano rinoongorora nezvemashandiro eparamende reVeritas rinoti musi wa6 zvita ndipo vachazozewa budget iri nenhengo dzeparamende. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti havo budget rakaturwa navanyuve harina kunakira vashandi zvikuru panyaya dzemitero yavanobatirwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Eti yakaturwa na Minister of Finance inoratidza kuti vanhu vachapinda mumatambudziko makuru kune vanopenyu kunyanya takananga nhau dzematax bans asina kuchinjwa. Pari zvino munhu kuti akwanise kusataxwa anonga achitambira mari pa 75,000 RTGS. Saka Minister of Finance havana kuchinja matax bans ichireva kuti vana vazhinji muna 2023 vachapinda muhigher tax bracket. Mari vanonga vawedzerwa yotorwa nepakati nekuti vanonga vakukwanisa kupinda mu 40% tax bracket. Ndiyo inonzi zvindakupa zvindakutorera. Chimwe chisikutifadza sevanoongorora upfumi hwenyika ndechekuti mari dzanga dzichiparurwa nehurumende mubudget dzinoratidza kuti mamwe mapazi sakaita seMinister of Finance pake zvayo ine mari inosvika kuma $200 billion, mari yakawandisa zvikuru isikaendera nemashandiro anoita Minister of Finance.
Asika bazi iri rine mamwe makambani akati wandei wandei anoshanda pasi paro muzvinafundo mukana.
Hongu tinoziva kuti vane mamwe mabazi ari pasi pavo ari sana Zimra, Ziparo neZimstars. Asi Minister of Finance iri kuratidza mubudget mai iyo pachezvayo kuti ichange izobhadhara masalaries evanhu vari pasi Minister of Finance mari inosvika $80 billion. Tikatarisa Minister of Agriculture inova itingati ndiyo the biggest ministry paringe nekuti ine vanhu vakawanda vari muma minda vatingati maagritech officers nemaparastata vari pasi payo.
Vari kupiwa mari dzakawanda sei iwo vari kubazi rezvekurima?
Salary dziri kupiwa kuMinister of Agriculture dzosvika pa $57 billion. Saka ndiyo ministry inganzwisisika kuti inofanira kupiwa mari yakawanda. Zvino zvinogona sei kuti Minister of Finance yowana mari yakawanda kupfuura Minister of Agriculture? Zviri kutaura kuti mari idzodzi dzichashandiswa zvisiri izvo nekuti hadzingaendi kumasalari.
Asi munofunga kuti chikonzero chei chaita kuti vapiwe mari imizvinafundo?
Yangoiswa pa cost center yemasalaries zvezita. Asi isu tiri kuona kune kweichazoshanda kusiri iko zvinonga zvaakubvisa nyaya dzetransparency and accountability. Chimwe chiri kuti netsa futi chekuti Minister of Finance havana kubvisa 2% tax. Saka zvinoreva kuti tikabatisa ingo taxwa kwatiri kuenda kumberi apa mazim dollar hungovadzikisa 2% tax ye foreign currency yanga iri pa 4% kuenda pa 2%. Asi 2% iyi yagara iri marwadzo nekuti vanhu havana mari yakawanda vachirangaramba vachingotekiswa nehurumende.
Chamukatiwo muzvinafundo Ncube vakwanisa kuita mubudget mavo muchii chinopembedzwa?
Ndingafunga kuti zviri nano mubudget ndezvekuti vavaisa mari yakati wandei kubazi rezvedzidzo nebazi rezveutano. Asi dambudziko rangu randinoona makore nemakore ndekuti mapazi iwaya vanopiwa mari yakawanda asi Minister of Finance havazodisbursi mari yacho nenguva.
Ko iro budget iri rinotiratidzei pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Tichitarisa kuti remangwana rakajeka here nebudget? Harina kujeka. Zviri kuratidza kuti nyika icharamba iri mumarwadzo einflation nekuti expenditure ichaitwa nehurumende gore rinoteera iri ichaita kuti mari iwande mumarket marese otanafurikira chimbwa mupengo. Saka hakuna kujeka kwatiri kuenda. Naivo Minister of Finance vazviratidza mubudget havana kubopa target yavo yazvavaenda makore ese annual inflation nekuti ndinofunga kuti vadzidza kuti makore ese avaimbopa target vaiipotsa zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri muDRC. Mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda kuti paitwe chibvumirano cherunyararo nevakavapandukira ava. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitika kuGoma. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nengo dzemaRepublicans dzave kutungamira dare reHouse of Representatives muAmerica dzinoti dzichaenderera mberi dzichiona kuti America icharamba ichibatsira Ukraine muhondo, asi dzichiti dzinoda kuona kuti rubatsiro urwu runenge ruchifambiswa sei. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevadiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinoitwa Boris Mugusi, ndini munyori anoona nezvemutemo ugari zvinhasvo kana kuti Legal Secretary. Ndiri mudzidzi wemuZimbabwe kuMidland State University. Chirongwa chatinacho seboka rezvinhasvo, boka revadzidzi, chekuti vadzidzi vanori pekuvhota chakamira chakadai. Tiri kufamba muzvikoro zvese zvepamusoro, mauniversities, mumacolleges, mumapolytechnics. Tiri kupinda tichikurudzira vechidiki kuri tisakuvhota, tinguva paya tinoti voter education. Tapedza kuvapa voter education, tinotsvaga tinoti mavirgin voters ama 2000 mazhinji havana kunyoresa kuvhota. Ndiwo atinotora tovapa zvekufambisa, tovatsvagira transport vaenda unorejista kuvhota. Pari zvino tatotifambei zvakanyanya, asi ticharapa tichifamba kusvikira taona kuti vechidiki vese, astudents ese anyoresa kuvhota panosvika pa2023.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatadze kuenda kunonyoresa kuvhota vanhu vakawanda munyika vachifunga kuti ndo vanonyatsoziya zvakakoshera iyo kodzero yekuvhota?
Chakatonyanya mune vechidiki pakushanda kwatamboita navo zvazvino, vechidiki havatori nabasa kungoshayiwa hanya nenhau dzesarudzo. Vanoona sekuti sarudzo hadzina chekuita nezveupenyu hwavo. Ndokusaka tiri kuvapai tinoti voter education, totsanangurirana navo kuti sei vachifanirwa kuvhota uye zvakakosherei kuti vange vachinovhota. Ende imwe nyaya iri kuita kuti vechidiki vasade kunovhota nyaya dzesarudzo dzinobva itwa muZimbabwe. Vanogona kupa mienzaniso yesarudzo dzakawanda kubva mune dza2000 kusvikira pane dzakapedzisa dza2018. Vanokuudza kuti maelections haashandi, hakwanisi kuita kuti tibvise hurumende yahudzvanyiriri yezanupf iripo.
Saka mushure mekuvadzidzisa kudai, zviri kubatsira here?
Ndinoti zviri kubatsira zvakanyanya, asi hakuzoshayiswa hankonhii. Kune nhunzva tunzo dzingadi kunzwa nyaya idzi, zvekuti chero ukapedza nguva yako uchivatsanangurira havana chavanobata. Asi tinofara kuti veruzhinji, vadzidzi vazhinji, mastudents mazhinji ari kutambira shoko here nemufaro. Kana makatarisa muchitarisa mafambiro ataita pari zvino, naona kuti taregetisa vanhu vakati wandei kudaro, vakati wandei. Nokudaro tinoti haiwa, zviri kufamba, shoko riri kutambirwa, vechidiki varunzwisisa.
Takaona vana vachipinda mutsaona vachienda kunoregesta kuvhota, ivo vadzidzi vezinaso, zvakafamba sei?
Tine uroko nezvakaitika ipapo vechidiki mastudents ekuGreat Zimbabwe akabatana nekuRCU. Vakange vapuwa transport saizvozvo, pakatanga paenda boka rakaenda richinopa voter education, vachibva vanyora mazita, vachibva vachitaridza zuva ravakaenda kutakura vanhu kuti vanonyorese kuvhota. Vaakudzoka ndo pakaita motokari yetsaona yakabva vhiri, pakakwara madzidzi vanokwanisa kuita aids.
Munofunga kuti munokwanisa here kusvitsa uwandu hwamuri kuda panozosvika nguva yekuti kunyoresa kuvhota kwavharwa, vanhu vaakuda kupinda musarudzo dzegore rinouya idzi?
Tiri kushanda semadhongi kuti panosvika nguva iyi tarisiro yetu ndeyekuti 80% yemastudents inge yarejista kuvhota. Nekuti tinoona sekuti sarudzo idzi dzakanyanya kutikoshera isu vadzidzi, nekuti tisu tichange tichinopinda munyika isina mabasa, nyika yakaondongwa, nyika ine udzvanyiriri. Nokudaro chacha kuti tishandise mukana uyu kuti tinge tichikokorodza vose vadzidzi vafane vagotera hurumende iri nani kuitira kuti pavanozopedzawo zvechikoro zvavo vachinopinda munyika vapinde munyika ine mabasa vapinde munyika ine utongi hwejekerere vapinda munyika dzisina uti
mukutarisa kunyorisa vadzidzi vangani
ndikati tishande nemanumbers zvinhu zvinogona kutineta asi chatiri kutageta ndechekuti patinoengaja mastudents ari mumagroups tikasvika kana kuti vari 15 kune iya yekusecha pafoni yekutita 265 ndiye atinoita ukaita pafoni pako tikatokuona usina kunyoresa kuvhota tobva taita kuti titotaure newe ukwanise kuinge uchinonyoresa kuvhota nokudaro ndokuti 80% yemastudents iri kufanira kunge yanyoresa kuvhota pachazosvika sarudzo iti and patiri hatichidini zvakangooma nekuti shoko riri kutambirwa mari yetransport iri kuzotombotiperera tinozotombosvika panguva yekuti tinopererwa nemari yekutakura vanhu avo zvakafanana nepari zvino ndaitaura nevadzidzi vari kuezekiel guti university vari kundii mukomagorisi huyai titakure vadzidzi tine vadzidzi vanokwanisa kuita 76 vari kuda transport mari iyoyo hatisati tatoiwana nechekumhanya mhanya tinge tichinotsvaga mari iyoyo vakwanisa kunge vachinonyoresa kuvhota
ko sei musiri kutaurawo nezeki kuti iende kunonyoresa vanhu muzvikoro
nyaya yezeki inyaya yakati omei nekuti patakatanga chirongwa ichi ndo matangiro ataita takambera kuita nhaurirano navo tichiti vaende vanoise masenders avo ikoko kuti vadzokorore iya vanoti bri asi hazvina kubuda sematarisiro ataiita nokudaro takuona kuti isu takufanira kutongomira nezviripo toenda tinonyoresa kumahofisi avo anenge ari madhuze acho
aiwa tinokutendai mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu
mazvita
avo vanga vari vaboris muguti vanova munyori wezvemutemo musangano revadzidzi rezinasu iko zvino tochienda kuna tsanonoka hwande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
manheru akanaka vateereri ndini tsanonoka hwande ndichiti ndinofara zvikuru kuti tiri tose muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tine mubvunzo wakanangana namufundisi David Simango zvakare uchibva kuna amai Sivanda
makadiko baba Hwande nevateereri vose vezvechitendero ndanga ndichikumbirawo kuti mundibvunzire kuna Reverend Simango mavhesisi handi ari kundinetsa ari pana mako 9 mavhesisi 18 na19 pano murume akauya nomwana wake akachirwara kuti azonamatirwa akawana Jesu vasipo vadzidzi vakakona kubvisa mweya wakaipa saka Jesu paakati achisvika murume uyo akaenda kuna Jesu akati ndauya nomwana wangu kuti muzomunamatira asi vadzidzi venyu vakona kubvisa mweya wo saka Jesu akatotsama akati munoda kuti titike rini muchiti kana Jesu asipo imwe hamugoni kubatsira vanhu saka vadzidzi vakazoti vavavuga naJesu pavhesi 28 vakatozobvunza Jesu kuti kune mhaka yei takona kubudisa mweya wakaipa Jesu unotaura kwavari kuti pavhesi 29 kuti zvorudzi urwu zvinotoinda kana munhu achinamata saka ini zviri kundishamisa kuti kana achiti kwai zvorudzi urwu zvinoinda nokunyengetera ivo vadzidzi vakanga vachimbobisa mweya wakaipa tikatarisa kuna Marko 6 vhesi 13 vadzidzi vaJesu vanga vachimbobisa mweya yakaipa saka ndozvandanchidawo kuti dene mufundisi vandibatsirawo ipapo
manheru akanaka mufundisi Simango mubvunzo wenyu uyo
manheru akanaka ibaba Hwande nevateereri vedu vestudio 7 tinotenda nemubvunzo pamusoro pamako chapter 9 apo Jesu waiva navadzidzi vake vachibudisa mweya wakaipa saka nyaya iri pano tinoona kuti Jesu waiva nevamwe vadzidzi vanokwana vatatu vaakakwira navo gomo kundonyengetera paakanga achinyengetera kubani uko kwakasara vamwe vapfumbamwe ndipo pakauya baba ava nemwana wavo vakakumbira kuti vadzidzi vadzinge mweya wakaipa kumwana uyu asi vakakundikana kudzinga dhimoni iroro ngationei panapa kuti pavhesi 17 panotijekesera kuti mumwe wavazhinji akauya akati mudzidzisi ndauya kwamuri nomwanakomana wangu unomweya wembeveri saka mwana uyu kurwara kwake kwaikonzerwa nomweya waimukonzera kuti ave zvaari saka vadzidzi havana kugona kudzinga mweya iwoyo Jesu ndopakazorayira kuti kuti uyaye naye kwandiri achibva adzinga mweya uya akaita zvokuurayira achitaura achiti iye Jesu buda pamunhu iwe mweya wembeve newe mweya wemadzi urege kudzoka futi kumwanakomana uyu saka mweya uya ndokubva wabvundisa mwana uya achibva awira pasi akapopuma furo richibva rabuda dhimoni riya ndokubva raenda zvakashamisa vadzidzi vake vakati ko sei tisina kugona kudzinga dhimoni iroro iye Jesu akavapindura akati rudzi urwu saka toda kuona pano kuti anorevei kana achiti rudzi urwu zviri paverse 29 Jesu unoti rudzi urwu harutongobudi asi nokunyengetera saka tinoona dambudziko racho kuti rwaiva rudzi rwomweya wakanga wakabata mwana uyu ngatizivei kuti mweya yakaipa ina marudzi akasiyana-siyana ine nhano dzakasiyana-siyana ine maranks akasiyana-siyana saka rudzi rwacho runotaurwa najesu panapa rune nharo zvokutoti kuti rubude munhu anonamatira wacho unofanira kunge uri munhu anonyengetera nokuzvinyima zvokudya nokutsanya zvinoreva kuti unobva wava munhu anozvipira zvizere mukushanda divi rezvomweya kukunda nyama saka naizvozvo zvinokukonzera kuti uve nesimba nokuti unenge wakarerekera kudivi ramwari nomwoyo wako wose unenge wakazvipira unenge uri munhu anoratidza kuti pano ndinovimba namwari chete saka kunyengetera kuvimba namwari kunyengetera kutaura kuti inini handingagoni ndiri ndega saka kunyengetera nokuzvinyima zvokudya kuratidza kuzvininipisa kuti handingagutsi nyama yangu iyi ndichashingirira kugutsa mweya wangu zvino wadaro mweya yakadarowo inobva yakutyavo inobva yabuda nokuti ine nharo saka jesu akataura achiti rudzi urwu kwaireva rudzi rwemweya yorudzi irworworwo rwaitambudza mwanakomana uyu saka muchiona kuti vamwe vanhu vanonzi uno mweya wengozi uno mweya wakati uno mweya wakati mweya iyoyo inosiyana-siyana saka imwe yacho inotonetsa kubuda nokuda kwokuti iko inenge ine rengi repamusoro rokutambudza saka ndinokurudzira vose vanamati kuti zvimwe zvinhu zvinokunetsa nezvinokutambudza sungirira kunamata unokunda unobudirira nokuda kwokuti kunamata unenge uchiratidza kuvimba kwako namwari isu tinovimba namwari ngatirambe takadzikisa gejo remunamato nokuti pakunamata ipapa ndipo panokukunda kwedu nokubudirira kwedu
tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa mufundisi Simango
tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vedu
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro
aiwa tinotenda tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tochimbokupai zviri kuitika kumakwikwi FIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar pamutambo uri kutambwa iko zvino Croatia yakarova Canada 2-1 kwapera iko 67 minutes pane mumwe mutambo Morocco yave nyika yechipiri kubva kuAfrica kukunda mumutambo weWorld Cup mushure mekushura mare nekurova Belgium 2-0 nasi chikwata chemuAfrica chakatanga kukunda kumakwikwi ari kuitwa kuQatar aya iSenegal iyo yakarova Qatar 3-1 kusvika pari zvino France chete ndiyo yabudirira kupinda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya nhasi mumwe mutambo watambwawo wapera wakadai Japan yarwa 2-1 neCosta Rica aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vaimbova gurukota muhurumende Xavier Tyson Kasukwere vanonzi vari kuronga kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya asi bato rezanupf rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe Morocco yoitamba mini ku World Cup nekurova Belgium 2-0. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukafika eRodasi kesizathu sokuxolisa. Ukuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlamvu zezinengangaka lesindithatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa.
UMnumzana Xavier Kasukwere obaleka eZimbabwe waye ngumongameli Robert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF.
Umuntu abangamtshelizeni abangamtshelizeni kasikwere kaaseleni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonoko kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi ukasikwere uyakwazi ukumela kwenze uma efisa ukubuyela kubandla leZANU-PF. Iqhubekela phambili imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar lapho iLomoroko elinqobe khona eleBelgium namhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UMnumzana Xavier Kasukwere wabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele uMnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa kuye ukuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlamvu zezinengangaka letimu kuthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awethuleke ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona nxa kuthi abantu bembizi ukuthi akhokhele.
Lapha-ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukukhokhela iZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Actually ukuthi 2023 gama lakhe lizabe likhona ku-ballot box. Uzibesele and u-avele 2023 umlayezo usedlulise ebantwini ukuthi igama elithi Xavier Kasukwere lizabe likhona ku-ballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yobo dwe abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi. Amalanga vele asesondele ngisakubona nje ukuthi hayi kuzakuhleleka njani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Xavier Kasukwere lizabe likhona.
Ye, liyabe likhona ngaliphi njengoba-ke kusanda kwenziwa i-Congress yeZANU-PF? Kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela uzamela ibandla leZANU-PF. Ngakho-ke uKasukwere uyabemela ibandla liphi?
Kuqakathekile de ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshezi ancebeka leZANU-PF layo yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU-PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abasha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU-PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sokufika isikhathi sokuthi kusungulwe ezinye inhlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutshaya umbhobhola.
Hayi, asitshaya umbhobho thina. Kodwa inhlelo zanamhlanje Dube
Umnumzana Ntokozo Msipha ukunhlanganiso yeTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mututsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina yikuthi wonke umuntu owazalwa kubandla leZANU PF, especially wabafika evangelini eliyafika ngokhasekweni sokuthi waba ngu-national political commissioner, uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani nokuthi nxa ufuna ukuphendulela ngezinyawo izikhathi ziphande uphendula njani. Ngumuntu okwazi kakhulu, akula muntu owakwathi gcolisa, akula muntu owakwathi bhala incwadi, akula muntu owakwathi yenza lokhu. Nxa yena elesifiso sokuphendula ebandleni uyakwanisa ukuthi ayenze amele akwenze ukuthi aphendule. In fact into abangamtsheli zona abangamtsheli zona ekasikwelekelaseni likhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukuyenza khonokho kodwa ngendlela ade funa ukuphendula ngayo ayishiye indlela eyenza ngayo. Nxa ukuwaxothwa mhlawumbe nxa usonke esabatheni bakufaka phansi koswazi ungu-elda nxa uphenduka uphenduka ungu-elda bena andingathi kuphenduka suke watshiya ichurchi yaphenduka lawo phela uqala ukudini phela khona kaphansi uphendule futhi ukhule futhi nebandla kodwa yena wayefuneka uphenduka ngani ubayamsiyamizani iphinsi yamkoleka ukuthi mina nelembuyele ngisesikhundleni esiphendule. Manje yena iproblem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe umama uGrace Mugabe. So kakuseli amandla lawa abayathola from mama lowo, yikho bengani abakakunanzeleli, yikho bengafuni ukuzivuma khona kokuthi amandla abazicabanga ukuthi balawa somandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF. Akula muntu owasuka ukuthi ithathe iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye kodwa ke khona vele iZANU PF ngasikhangele yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe, ngakho yena kumele axoliswe. Kambe ngeke angaxoliswa yini?
Nxa esithi yena wayemele abulawe lokhu yizinto azikhulumayo yena asikwazi, ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo othombo ababehamba bonke, bakhona abaningi abanjengabomzembi, bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni eGandawa ababanjwayo babothwa sibili ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphila nakathesi, akuyilo wabulawayo. Okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje ezazikhuluma ngesikhathi sangikhona, kodwa akula muntu efuna ukubulala umuntu, bonke basaphila abayeba nje abangahlabalekanga. Yena ukhasukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la waphenduka wahambe araro wahlala wahambe emafamake wasebaleka sekula macala esijabuzakuza ngento azenzayo ukuthi wayefuna ukubulala nxa wayefuna ukubulawa phela wayeva kufa ngo-2018 lapha kuyagoda. So akula muntu mina ngixolisile nxa kithi wayefuna ukubulawa mina, akula muntu wayefuna ukumbulala. Yizitori nje ezikhona eziphonda ukukhuluma iy'ntelo ezikhulumekayo nje ku-politi bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalu i-political ngasikhangele indaba zombusazwe phela kithi.
Ye kodwa ngasikhangele sibili ubonanzani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukasukwere lalaba ababusayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni, nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini, kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazolo. UKasikwere uke wabusa ngesikhathi enge-national political commissioner weZANU PF. Uthe ngesikhathi sakhe yena uKasikwere enge-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla leZANU PF. Mina lani ngomunye waxothwayo.
Umnumzana Munashe Mtutsa ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseHarare. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele-Somalia libulele izolo amalichatha e-Al-Shabaab afika 100 esabelweni Semikli Shabel. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kuthi le House of Representatives letale le Senate bathi bazaqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele Ukraine ukuba lilwisanele leRussia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sesingene kwezamasiko esintu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Sixoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusitshele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela, sithethela lezulu. Siyathethela, sithethela njengabantu abayimuli. Okuthi isikhathi sakhona esijala ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikwela izulu sijala ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-August ongumabakazi ngesintu. Silungise wonke sikhangelele ukuthi sakulungise yonke into kuphekwa utshwala kuyebiwa lapho kufanele kuyebikwa khona. Bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho lihlala khona umbe elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lapho futhi bakwenza ngayona le nyanga kancwabakazi. Inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba yinyanga ka-October engathi umfumfu leyo inyanga bathi iyazila ngoba ngembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi ngaba becela izulu o bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sesikhangeleke ukuthethela nduna, singathi kuqakatheke kanganani?
Angibona ngani njengabamba labana ngiqalise ukuthi singabantu abashungu. Ethelo elikhulu lathi, esikwaziyo ukuthi ukukhono lwethu luyasebenza. Njengenduna, ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele sithethele. Benze izinto zesintu sakibo, ngoba labo abelungu labo linjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi sigcine utshwala kuyindlela ekuhlanganisa futhi ngemuli ukuthi imuli zingekwazi ukuthi izinto zomibo zibanje kanjani.
Hhayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngikhonelwa ezintweni zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele sizelemkhozo zethu ezivele zisebenza ungananzelela kwethiwa kuyahamba abantu bayewebula ingqoza abazane bahambe bayeuthiwa bayebula ingqoza kuyekela ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uphethe izinyawo zabo or kube nemithinje ethile ebuya uphethe izinyawo zabo. Ngingala ngomama asebephumile liphumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi ngiyazi senzakala khonokho kujayele ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelane lomsebenzi wabomama okuthola izulu. Kuyajayele ukuthi akake umlimayeli ukuthi endlula engikhangelele ukuthi into le kufanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilazo iy'mpilo zazo ezingafanibezizo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa le nduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo.
So ngesikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Simbonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakathi osigcinayo lapho esihamba ezihosheni zamathunzi okufayina ulada angazake aze asishiye sodwa unkulunkulu othembekileyo unkulunkulu oqinisekileyo sihlangana njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale sibe sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi sibuyele-ke encwadini yezakha lapho esasikhona sisehlukana izakha 15 lizakhumula abana lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1 namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kasolomoni uthi usolomoni kwizakha 15 verse 2 ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula heyi ngamazwi aqatha la ngamazwi akhayo ngamazwi axwayisayo ngamazwi okumele abantu bawalalelisise bawacubungule bazame ukuthi bawazwisise ngoba uyatsho lapha usolomoni inkosi yayilobuhlakani obumangalisayo ulokhu ekhuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu njengoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi ukwazini kanti ukwazi impilo ukwazi yena unkulunkulu uqobo lwakhe ukwazi ukuhlalisana labanye abantu ukwazi ukuzibumba ukwazi ukuthi ube ngumuntu ukwazi ukubana lalabo khona labo ngabantu labo balemizwa njengawe okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lukhuluma ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenze ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa unkulunkulu kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje ngibona abantu behlala becabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle kabatshayananga ngamatshe kabathangani imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto amandla edlula inkemba bayasika inhliziyo lemiphefumulo yabanye sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka abanye kabasakwenzi khona lokho sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo bakhulume ngezinto ezizilayo kodwa labakhokheli ngezigaba ezishiyeneyo abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini sengitsho lakulo ilizwe umuntu aphonga ukutshengisela ubuwula ngoba usolomoni utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubuwula kwesinye isikhathi bazibona engathi bahlakaniphile kathi bona eyibuthutha ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kunokuvula umlomo utshengisele ubuwula bakho usishiwo umuntu elengqondo ehluzekileyo esabayo ehloniphayo elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulele abantu bangazi ukuthi uwula wakhe unganani asikhulekele nkulunkulu sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhupha ebuwuleni lobo esibubonayo sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini laphambi kobuso bakho amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo kwamanje sike sizwe ezabatsha
uhlelo lwabatsha namhlanje ke ngixoxa lofundani Ndimande ijaha elihlala khona ngale-ke koBulawayo fundani kunjani baba
hayi ngiyaphila ngithokamthembo ozithembayo
ye akusitshela ukuthi wenzani khonapho koBulawayo
ngiyaphila ngapha emelika
asiphilile baba
Kwezemidlalo abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba ekhutshelwa kwele Qatar bathi lumncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi. Usho njani usipha lolu daba kanye lempumela yemidlalo edlalwe namuhla?
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo esokuba imidlalo yalonyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya. Kumidlalo yakuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain, okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba. LeMorocco lona libe ngujikelo bhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenzani izithole selidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitizas Banda uthi lo nyaka kulokunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi iWorld Cup leyi hayi kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima but kube lamamarisas athi singakhangeleli but hayi khona kuyadlalwa, kuyadlalwa sibili bunzima. Ungayabona hayi amadoda ayashwetha omesi uRonaldo bona abesibathembile hayi bathole nzima loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima. Kodwa ngiyabona kule Spain ayibona sibili buya kubi Spain Argentina la iyadliwa siqalisile kodwa hayi kathe sangiyiboni kahle ukuqina kwayo kodwa hayi Spain zwa ngiyesaba sibili bonani ithimu engaba le problem. IGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwishize lokhu abasenza khona labana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili IGhana ukuthi sizamele, siyayisapota kakhulu sicela bese winile igame leyo uRuguay ngoba hayi abantu abana basizuzubuhlungu kabi.
Iqembu leArgentina lithuthukise amathuba alo ukudlulela kusigaba esilandelayo semncintisano ngokunqoba elikwenzele eMexico nge-2-0 kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqoba elikwenziwe ngeleSaudi Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elithumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa mancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi kanisola many players abasayesabi ama-big names like uChristiano like what. So noma bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela basakhonsida ukuthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi labana bedla ama-team lawana amancane lawa. So kufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhosi Nyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lwethu engxenye ngesi sikhathi kungaba yikuyanga ngoba kuyahambelana ukuyanga le performance yakho. Ibhora lenziwa yi-teamwork. Xa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi ezika-coach kusukisela ngosuku lokuqala amboni ukuthi siba lempumelelo.
Ulizwe Sweswe umqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa ele-Cholojo, ele-FC Platinum kanye le-Talent Vision futhi impumela yemidlalo esidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqu odlalwa kwele Qatar liphezulu kakhulu.
I-standard esilaso kulonyaka ku-2022 World Cup le-Qatar. Mbona ngathi sihle kakhulu. Mbona ngathi konke ku-right ngoba kuya siyawabona ama-team amancane. Isurprise amathimu la makhulu khonokho kwenza amathimu ancane sethi hayi ibhola ladevelopha.
Kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo iqembu leCameroon lizadibana leleSerbia, eleSouth Korea lizancikelana leleGhana, eleBrazil lizadlala leleSwitzerland kuthi elePortugal lizadlala leleUruguay. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Okwamanje iqembu leCroatia lidlala leleCanada ekhanya liyakhokhela ke eleCroatia 4-1 kumdlalo lo.
Thank you, Lord Jesus, our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama lika Jesu Kristu wase Nazaretha, amen. Okhulumayo ngugugulethu moyo. Ungumculi wegospeli obuya eFlabusi, endaweni yasemahole ozelwe. Ngo-1987, ukhule ethanda umculo. Uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-albhamu amabili so far, eyaqala ithi Ngiphethe uJehova, ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu, yesibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngokumdumisa nangokungcwele. Lonyaka uliphathele i-single track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyethemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela le-single track. Libusiseke, lisayimamela ngegama likaJesu. Ngiyabonga futhi isapoti elisinikeza yona. Ngithi kini nonke uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle, asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Yeah.
singakehlukanisi hlobo sesikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni futhi asoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU PF. Abakubandla leZANU PF bathi uKasukwere uyakwazi okumele akwenze uma efisa ukubuyela kubandla leli. Iqembu leCroatia linqobe eleCanada 4-1 emdlalweni weWorld Cup osanda kukhitshwa khona manje. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo. Ithemba Sithemba uKris Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.